hukura hunji chiitiko chakatirwadza. Tarisai muone Rwanda iri kupembera makore 25 ichirangarira zvakashata zvakaitwa kuna 1994 kwakaparadzwa vazhinji nerumwe rudzi. Hazvifani kudaro kuti vanhu vasvike pakadaro, nokuti zvine zvakonzerwa nekutepfinyira kwakaita dzimwe mhepfenyero sana ZBC dzinokonzera kuti muve neruvengo tichingotaura bato rimwe chete kana ruvengo rimwe bato nerimwe boka redzimwe munyika nemumwe mutauro. Izvozvo izvo hazvikurudzirwi, zvinoputsa nyika chatinoda kuvaka nyika.
Saka vamunangagwa vanofanira kutanga vaita sei?
Kana tichida kugadzira nyaya yekukura chokutanga, vamunangagwa vanofanira kukumbira ruregerero sezvo vakanga varipo paitwa nzongo yese. Imuparanzongo, naizvozvo muparanzongo ngaapedze nzongo yake nokugeza maoko murwizi rukuru rwenyika nokumbira ruregerero, nekuziva kuti kune vakafa, kune vakatambudzwa. Ende hurumende kana achiita zvinhu anenge aripo akamirira hurumende anofanira chero ichipikisana zvedu navo, anofanira kuti ange achibvuma kuti pakaitwa zvakashata uye tinokumbira ruregerero. Tabva ipapo tichienda kuchokwadi chii chakaitika. Tapedza chokwadi tochikumbira vari mumunharaunda, madzishe, masabhuku vanokurudzira nokutungamirira maruva nenharaunda nevafundisi vedu mapasta nemabhishopi kana vaprofita vari munharaunda vanoteererwa macommunity leaders votungamirira nemacivic players votungamirira nyaya yokupodzwa kwemaronda nechokwadi sezvakaitwa kuRwanda kwanga kuna makachacha court yekuti vanhu vaiungana munharaunda muraini votaura navo zvakaitika nezvakadi zvakadi, vanhu voregerana ipapo zvichitova zvine zvavandidzwa nehurumende. Kwete zvana peace and reconciliation inobva kumusoro ichienda pasi, aiwa mvura haifani kudaro, inofanira kubva kuzasi uko ichikukura zvakaipa zvose yozouya hayo kumusoro. Zvibve pasi, vanhu vodzorerwa pavakakanganiswa, restorative justice, rehabilitative justice and even restitutional justice, kuti vanhu vadzorerwe pavakakanganiswa. Vanhu vangadzorwa upenyu hwavo asi togona kunoonawo vakafirwa navabereki, togona kunoonawo vakafirwa namabreadwinners, toonawo vasina mabirth certificates, toonawo vane zvikwanisiro nezvibatsiro zvavanoda kubatsirwa nazvo sezvo chiri chikitiwo chakaitika munhoroondo neuchapupu hwenyika. Toda kuti zvigadziriswe pamwe chete. Ndo maonero edu uye ndokugadzira pandinonzwa pandinofamba ndandiri mubhuwayo nezuro shoko reguge randirikugara chitaurwa. Asi vatiti hatidi kuti Harare kana kuti vamwe vanobva kune dzimwe nzvimbo vauye kuzotiudza kuti tinofanira kupedza donho dzorei, nokuti anopora ndiye anorwara, anopora ndiye anourwere. Naizvozvo anofanira kubvunza anorwara nepapi, ndokuti chiremba agova nebasa paurwere uhu.